Today, we're broadcasting from home, and we will like to tell you that this is a pre-recorded program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, and today we'll be talking about the corona pandemic, which is ravaging the whole country, including Zimbabwe, where in Zimbabwe at the moment we have 34 confirmed cases and 4 deaths, and we'll also be going into politics of the day. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Yes, and welcome once again to our live talk show. I'm Sithandekile Mhlanga, and as we talk about this coronavirus, we notice that globally the cases, as we talk, are almost nearing 4 million. We have 3,781 cases, 896, and the deaths are at 264,602. That is according to the Johns Hopkins University. And this is Zimbabwe has experienced only a few deaths and 34 cases. And the number has been there stationary for almost a week now, with the government saying it is confident that the programs which it is implementing are contributing to the number not going up. As we see in many countries, the infections are rising, but in others, the cases are flattening. But in Zimbabwe, we still have 34 cases a week later.
Yes, Star, like we said, we just would like to inform you that this is a pre-recorded program. And at the moment here in the United States, where we're broadcasting from, I'm here in Washington, D.C., and Star is out in Maryland. We have right now, as we speak, we have 1.2 million, and more confirmed cases. As you know, these figures are not static. They are moving minute by minute. So by the time you see this program, the number could have gone up because people continue to die due to the coronavirus. And we're seeing that the epicenter here in America is in New York. But we've seen that the governor of New York has been trying to actually flatten the curve. Governor Cuomo has been trying to flatten the curve and has really been very strict about the lockdown in New York at the moment. But we will continue to come back to you and just see how you're doing, where you are, and also what kind of issues you're facing. And we'll be bringing in guests, some women who are also on the front line, and some women who are also doing some programs to help other women during this pandemic, the COVID-19 pandemic. At the moment in Zimbabwe, the 2 weeks were increased by the president on Sunday, and we've seen that some people have been trying to go back to work. As we speak, like some of the formal workers have been trying to go back to work, but they've been mandated to wear masks, practice social distancing, and also use hand sanitizers. And some were complaining, some employers were complaining that the amount of money that is needed for you to actually test your employees is too exorbitant. So we saw the government coming in and saying that for now they're giving, you know, a grace period for people to test their employees. And they're saying that as long as people have their masks, have hand sanitizers, and are practicing social distance, they can go back to work. But Star, we also saw on the other hand, we saw that some of the vendors, organizations were crying foul, saying that they have a huge workforce that is part of that workforce, which is not yet in the phase two, which is allowed to go to work. And they were saying, you know, they're saying that their people are actually living hand to mouth at the moment, and they would also like to see government putting something in place to make sure that they don't starve at this moment.
Yes, and talking of the vendors, they also insist they fall on the informal sector, which should also receive those government funds that the government has promised them. But Minister of Welfare, Paul Mavima, might say that by the end of the month, they'll get the bailout. But up to now, when you talk to them, they say they still haven't received anything to cushion them against this lockdown. And they are not the only ones. Many people know they are on the informal sector in Zimbabwe. They sell this and they sell that. They've got their own businesses. They are operating as the unemployment rate is high. So these are the problems which most people face. And we also see the ordinary people, they continue facing problems of accessing basic necessities. And here we're talking of accessing water. We saw lines and long, long lines of people waiting for the local authorities' vouchers so they can access the water. And in most of these cases, we saw places like Makwekwe and Pumula in Bulawayo. They saying that sometimes they stay for a day or two without even getting the water. So they just stand in the lines there and nothing comes. And they limited each family to five, to about five bowls of water. But nothing seems to be materializing. But in other places, because there's water rationing, others know exactly when the water should be available in their tapes, and others are not sure. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke kuhlelo lwethu lwe-Life Talk. Siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwe-coronavirus. Lona ke oso igcikwane leli eselihlasele abantu abedlula izigidi ezintathu elizweni. Njalo sesiyabamba ke izigidi ezine, lapho ke sikhuluma nge 3,781,596, lapha sikhuluma ngaleli gcikwane abantu elabahlaselayo emhlabeni selokhu laqalisayo. Sibona njalo ukuthi sokubhubhe abazinkulungwane ezimbili namashumi ayisithupha lane, leyo ke 264,602, okutho ukuthi lapho liyaqansa njalo leli nani nxa sibukele nje lapha kubomabonakude, lapho esibona khona inombolo lezi, ngoba kunje nje sizithola ekolitshini le-John Hopkins University. Thina ke lapha sisakaza sisezindlini eMelika, kungakho ke alenelisi ukuthi lisitshayele ucingo lingene emoyeni, ngoba sikhuluma sisendlini se-2 ngenxa yegcikwane lenalele le-coronavirus. Lathi ke siku-lockdown njengabanye, sikhangela ke ukuthi khonapha eMelika lalo igcikwane leli selihlasele abedlula isigidi esisodwa, i-1,231,943. Njalo labulala abangamachumi ayisikhombisa lantathu, 73,566, lokho liqansa ke lolo inani. Yikho ke okwenzakala lapha eMelika sikhuluma kanje. Yebo ke kwenzakalani ke eZimbabwe? Uhulumende uthi uzitshaya isifuba ngokuthi inani labantu asebehlasele ligcikwane leli aliqansi, lokho lihlezi khonapho elalikhona, ukuthi lokho lingamachumi amathathu lane, i-34. Kungakho-ke uhulumende uthi lokho kuyabukeka, ngoba kuyatshengisa ukuthi inhlelo zakhe ngempela ziyasebenza. Yebo-ke sitsho ziphi lezi inhlelo? Sikhangela ukuthi uhulumende uthi wahlakanipha ngokuthi ahle abhalela abantu ukuthi behlale ezindlini ngohlelo lwe-lockdown, bengahambihambi mahlayana ukuthi bengathelelani leli gcikwane. Injalo siyananzelela ukuthi usebenzelana le inhlanganiso ezithiyeneyo ezisemlizweni kanye neziphandle kwelizwe ezimnikeza imali kanye lokunye ukuthi kulisane legcikwane leli ele-coronavirus. Yikho ke esiyabe sikuxoxa lapha emsakazweni, Mavela.
Yes, sir. Thank you so much there. But before I log in, I go into Sean, I'd just like to show a video of some of the work that is being done by some journalists in Zimbabwe who are also doing some work in helping those faced by the COVID-19. They are distributing masks, they're distributing food hampers, and they have been going out there in the front line at the time that most people are in lockdown to make sure that people continue to be able to get food and things like that. Let's hear a little bit about their initiative.
Zimbabwe's COVID-19 frontliners are working day and night to ensure that our safety is guaranteed. Health workers from government hospitals, council clinics, including the support staff, and not forgetting our esteemed uniformed forces, are all together Zimbabwe's first line of defense. In this crisis, no government has done it on its own the world over. Let us as citizens come together and give whatever we can.
haiwa apo tiri kuona basa riri kuitwa nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe vanoita mabasa ekutora nawo vari kuzviti ivo mafrontliners vari kuwanikwa ivo vachibatsira vanhu nemamasi nechikafu nezvimwewo saka ndozvatiri kukurukura ipo pano pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable musi wechina chega chega apo tinotarisa mabasa ari kubatwa nyanya akanangana nemadzimai tichange tiine vamwewo zve vari kubata mabasa iwaya kunzvimbo dzakasiyana siyana mabasa ekubatsira vamwe vakatarisana nechirwere checovid-19 kunavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri pre-recorded zvinoreva kuti muchange muri kuzochiona munguva inotevera sezvo tiri palockdown tiri kurwisanawo nechirwere ichochi checoronavirus icho pari zvino munyika chawanikwa chichibata vanhu 34 uyezve vanhu vana kana kuti 4 vachishaya tinoona zvakare pane nhau dzakanaka chaizvo dzokuti pane vamwe vanhu 5 kana kuti vashanu vakabatwa nechirwere ichi asi vakazokwanisa kunge vachichikunda saka ndochaizvo vatiri kutarisa ipo pano kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo kwamuri ikoko uyezve kuti nekuti nyika dzakawanda wanda dziri paino yavari kuti lockdown muzimbabwe takawedzerwa ne 2 weeks kana kuti 14 days zvinoreva izvo kuti pari zvino vanhu vari kunzi ivo vamwe vanogona kudzokera kumabasa vaya vanoita mabasa atingati formal trade vakanzi vanogona kudzokera kumabasa uyezve takaona hurumende yakatanga yati vasati vadzokera kumabasa vashandirwi vanofanira kuita kuti vashandiri vavo vawanikwe ivo vachiongororwa ropa kuti vane coronavirus here kana kuti kwete asi takazoona hurumende ichidzoka zvakare ichiti aiwa pari zvino vanogona havo kuti vanenge vachikwanisa kudzokera kumabasa vadzokere kumabasa vachipfeka mamaski vachishandisa hand sanitizer uyezve vachishandisa zviye zvinotaurwa zvekunzi social distancing zvinoreva kuti pasina ekumira pedo nepedo panguva iyo vari mumabasa pari zvino sekutaura kwatiri kuita pari zvino sangano kana kuti John Hopkins University iri kutaura iyo mamiriro akaita zvinhu pasi rose panyaya yedambudziko irori recovid-19 tinoona kuti pasi rose pane vanhu vanowanikwa ivo vari 3,700,000 nekudaudzira tingangoti 3.8 million vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose uyezve muno muamerica muri kuwanikwa zvakare dambudziko iri rechirwere checoronavirus riri kusvika mafigures anogona kusvika ivo pane nearly 1.3 million vabatwa nechirwere ichi tiringoenda to the nearest nekuti mafigures aya anochinja zuva nezuva sezvo vanhu vari kufa patiri kutaura panapa vamwe vari kupona vamwe vari kushaya saka tichange tiri kukurukura ipo pano kuti mabasa api ari kubatwa nemadzimai panguva ino yechirwere checoronavirus saka tine mumwe munyarikani wedu watichaedza kufonera pari zvino kuti vapinde muchirongwa vatiudzowo mabasa avari kuita vari kusouth africa pari zvino uyezve vari kubata mabasa akawanda chaizvo hallo
zita rangu ndinonzi Melin Maisa kana kuti Sisi Melis Diaries ndozita repapeji rediri pafacebook and ndinogara kusouth africa ndakaroorwa kwajuve so tiri kuno kusouth africa kwedu kuno ukuku tiri kusouth africa kudai so tiri kupa nguva yakaoma zvamuri kungoziva nyaya dzelockdown kuti tiri pa zvinhu zvakasiyana siyana vanhu havasi kuenda kumabasa ende vazhinji vedu vanenge vari vekuzimbabwe munyika dzekunze dzesouth africa yatiri inoyi vanorarama nekushandira saka mukushandira kwacho kwavari kuita nenyaya yelockdown hakusi kudiwa kuonekwa munhu anenge achifamba mukati merodhi kana kuti anopinda munhu anoda hatodi munhu anouya kana payadhi pake kuti aite peace job or something like that so takangoonawo zvakakodzera ngoti isusu tiri seSisi Melis Diaries titange chirongwa chekuti tikwanise kupananawo zvatinokwanisa infact kusheya zvatinokwanisawo nevamwe vedu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana especially kumainformal settlements kusouth africa kunoko
saka ndezvipi zvamuri kukwanisa kunge muchibatsira nazvo kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kusouth africa zviri kutarisana nekuomerwa panguva inoyi yecovid-19
okay tanga tiri kubatsira nechikafu tiri kubatsira nemagetsi kune vanogara mudzimba dzine magetsi vane vari kusvika pakupererwa vamwe tiri kubatsira nemarentals chaiwo chaiwo kuti kana uchigira iri rent yako iri mari iri affordable tinokwanisa kubatsirawo and then vamwe tiri kubatsira nemedication chaiyo chaiyo mari yekuti munhu atenge mushonga and then kune vamwe vatakapawo mablankets chaiwo chaiwo nokuti tamu nguva yewinter kuti vakwanisa kuti vazvibatsire panguva ino mitsirembo kunge taona kuti situation dzavo dzanga dzisina kumira zvakanaka anga pasina pekutangira.
Tinoona kuti pari zvino muri kubatsira madzimai anyanya. Sei makafunga kuti mubatsire madzimai pari panguva ino?
Takatadzinyanya kufunga kubatsira madzimai panguva ino ndechekuti ini ndiri mudzimaiwo. Ndiri mudzimai kudai, so ndakanyatso kufunga kuti okay, kana uri mudzimai angachimbozviraramira chizvitira nekushandira nemaoko ake oga, aya atinoti mafist job mudzimba dzevanhu. Andite nguva ino hausi kubvumidzwa kubuda, hausi kubvumidzwa kuonekwa wakamira murodhi, hausi kubvumidzwa kuonekwa uchienda kumakona kwese kwavaienda vachindotsvaga mabasa. Saka vanhu vese vavakurama vachidaiswa ava vazhinji vavanhu vechikadzi vane vana. Saka nguva ino iyo raiti vari kurarama sei? Ndo zvakaita kuti nyeyo ndibata nekuti nyanya kufunga kuti raiti. Saka mwana mudiki unomuudza sei kuti nhasi hapana sadza? Nhasi hatisi kukwanisa kudya because hatinesa tinacho, nokuti muri kungoswera muri mese pamba, hauna kana paunokwanisa kubata bata. Ndo zvakaita kuti ndinyanya kutagita zvangu madzimai ane vana.
Ndedzipi nzvimbo dzamawanikwa muchikwanisa kunge muchienda imomo muSouth Africa muchibatsira vanhu?
Okay, muno South Africa dzandataenda so far kuenda chaiko chaiko panzvimbo muRustenburg, nokuti ndo mandinogara. Saka nenyaya yekuti lockdown, sezvo vakaita mutemo wekuti haubvumidzwe kubuda uchienda kune imwe province, handikwanise kubuda, ndiri kungotenderera imo muno muRustenburg kuno kwatinoini atinoti mumikuku yaiya mashaks kana mainformal settlements kumareseva nevamwe vanotogara chaiko chaiko even mumalocationi asi vasina pekutangira. And then vari kunzewo tanga tiri kukwanisawo tinoti tikawanawo tikaidentifya needs zvechokwadi kuti munhu ari kuda tanga tiri kungoita zvokuisira nama e-wallet kana kutumira mari chiri paATM kuti iye otenga chikafu ari kunzvimbo yaari ikoko.
Asi munozoziva sei, nekuti tinoziva vamwe vanombochema chema kuti vamwe vanozouya vachiita chitsotsi kana zvimwe zvakadaro, imi munoziva sei kuti aiwa uyu zveshuwa munhu uyu ndiye chaiye uyezve regai timubatsire?
Right, ndopanga pakuita dambudziko rakati wandei ipapapa. Ndopanga paita dambudziko redu pakuti tiri kuzama by all means, ndoti kuti tinazvo hatitori nawo asi tanga tiri kuzama tingosheya zvuma zvatinazvo but nenyaya yekuti manje hatigutsikani and tinoda more munhu one waizomuwana ari kumanzvimbo kumagroups kana 4-5 ari kubatsirwa achingopuwa ukopuwa ukopuwa ukobatsirwa. Saka ndosaka ndakazvinyanya kuti okay, takumbomira ikwino zvokuti timbotumira mari kumunhu ari kunze kwandisingakwanisi kuona because akazviri hadi tinyatsotsvaga kutinyatsoona kuti uzvechokwadi chokwadi munhu uyu ari in need. Saka izvi zvekuti ndinoenda ndega panzvimbo inini zvinhu zviri zvokuti ndinosvika ndoga panzvimbo ndinyatsoona nemasisi angu situation. Vazhinji vekwandaienda mazi ndosunga vakaona pamafotos nemamalive andaiita vanhu vekuti avatorina kana intaneti, haana kana chinonzi foni inobaya kana kuti aone kuti ichi chinoitika, chinonzi Facebook hatochizivi, haana foni yacho, hakuna magetsi, hakutorina kana mvura. Saka those are the people vari kuda hope zvikurususa panguva ino ishi, because ukaona ndichigara ndiri online panguva ino ndodzoka ndoenda kumagroups chinotsvaga chikafu, it means ndirikuwana mari yedata. Saka ndakazoona kuti no man, zviri nani kuenda panzvimbo tinonyatsonotsvaga kuti ndevapi vakunyatsoda rubatsiro urwu, tingangoramba tichingotsotsiwa everyday but tine vamwe vanhu vari kuchema nzara vasina kana pekutangira. Ndo zvakazoita kuti ndiende panzvimbo.
Aiwa, bataizve nemakadaro tichange tiri kudzoka kwamuri, regai timbotaura nevamwe vari panapa. Batai makadaro, musabve zviri pafoni.
Okay.
Sir, I think we can come to you, sir.
Yes, I can hear you.
Thank you. We're hearing there from a lady in South Africa, a Zimbabwean lady, who is actually doing a lot of work to assist some Zimbabweans who are caught up by this COVID-19 pandemic in South Africa, who have no food, no electricity. Some of them, she was actually saying that they are sending money for rentals because, as you know, most of the people in South Africa are doing peace jobs, or some of them work in restaurants and those places are closed down. So she's actually gotten a group of people together on her Facebook page called Melis Diaries, and she's been using that platform to go out and help some Zimbabweans, especially women that are facing the ravages or, the impact of the COVID-19 virus. So we'll be talking to her as we go on, but over to you, sir.
Yes, which is very interesting considering that many Zimbabweans, some Zimbabweans wants to be repatriated back home. As they say, they cannot afford life there in South Africa. And mm-hmm. some say, I mean, during this lockdown, and some say they are not receiving the bailout packages which are given to some citizens there who are not mm-hmm. able to care for themselves during this time. And Magwa also waiting for another guest. She's on the she's from the United Kingdom there, and she has a lot also to tell us. So anytime we get her, the better. But we noticed that in Zimbabwe, as we speak, there has been there have been many donations that the country has received. We saw the United States the same yesterday. No, just recently it added yet another $3 million. And just yesterday we saw the $7 million from World Bank. And actually the U.S. Senate for Relations Council also reminded the Zimbabwean government to manage the funds fairly so that there's accountability and transparency and the funds reach the intended beneficiaries and are not lost to corruption. And we also saw that there are many other groups that are also helping to fight this corona pandemic, which are working hand in hand with the government. Some people are giving donations for the so that the doctors and nurses, they can get protective clothing, and then that, so that there could be medication too. And the other group that has been also on the forefront in helping in this pandemic is the I'm for Bulawayo fighting COVID-19. And Mava, we did speak to a member of this group, Reverend Hussein Swanda. They also help with testing, and they also help with other issues. Let's hear what he has to say. Just as we heard the guest from South Africa talking about the how the organization is also helping, let's hear what the I'm for Bulawayo is also doing and their contributions on the fight against COVID-19 in the country. I hope it's clear. Right, so that was Reverend Hussein Swanda of the I'm for Bulawayo of fighting COVID-19. And mm-hmm. then he was responding to some questions on the Zimbabwe government saying the figures have been stationary at 34. They are not moving up as we see in other countries. Like we're saying that as we announce these figures, check again the next time we've gone up. Yes, Zimbabwe is still at 34. Aftermath North recorded one case, Bulawayo 12, Harare 13, Mashonaland East 5, Mashonaland Zoe 3. And there have been 4 deaths and 5 recoveries. So the country is saying that its programs are also helping. But we hear there, the Anfobulawayo fighting COVID member saying probably we need even more testing. And we it's unfortunate that now that we're on stage 2, some people are just going out as if it means there is no more coronavirus. Even though they are wearing masks, some are not using them appropriately. Some believe that with the mask, you can now move closer to anyone. We've seen the lines. We've seen people going here and there. Some are not practicing social distancing. So that really, we don't know whether that's the proper reflection of the cases or if there could be more. But as we said before, these are just the confirmed cases. So that's what we're getting from there. Yes.
Okay. Thank you. Thank you very much. Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vari kubulawayo vari kutaurawo mabasa avari kuita ikoko mukurwisa chirwere ichochi checoronavirus. Asi regai tidzokere zvakare kuna amai Sisi Meli maiswa vachitaura nesipo panapa vati vanonzi Mai Dube. Saka kuna Mai Dube tinzwa kuti mamwe mabasa avari kubata pari zvino ikoko. Tichitarisa kuti isusu nemusi wesvondo iMother's Day. iMother's Day. Iko kuno kuAmerica saka tida kunzwa kuti pane here zvimwe zvinhu zvavanga vari kuita kana zvavari kunge vachiplana kuti vaite nemusi wesvondo zvekubatsira vamwe. Hello, Sismeli.
Hello, Sismazi.
Sorry, tanga tiri kumboita zvimwe kubackground uko. Asi tiri kuti isusu tinoona kuti musi wesvondo iMother's Day. Uyezve Mother's Day iyi yekuno kuAmerica nyanya ndofunga vamwe vari kuZimbabwe zvakare vanenge vari kuirangarira. Iri kuuya panguva iyo pasi rose riri palockdown ipapa. Uyezve sekutaura kwamanga muri kuita imini vamwe pari zvino havatorina kana chekudya pane vamakaenda kunobatsira. Titsanangurirewo kumwe kwamakaenda kuti zvii zvamakasvikonoona ikoko nyanya kumadzimai zvii zvavari kutarisana nazvo vemusouth Africa iwomo zvizvarwa zveZimbabwe panguva inoyi.
Okay, dambudziko randakaenya kuti kuona kwandakaenda kumadzimai Sisimazi nderekuti zvizvarwa zvemadzimai ekuZimbabwe vari kuno South Africa vazhinji vacho vanogara kunzvimbo dzakafanana nekwandaive ndiriko kuya nesuroku vana kuwanda ndisingazvive kuti pari kuda need here yekuti tiite kubatsiswe nezvekuti family planning or what handisi kuziva. Because ndaiona kuti tumwani ngaini vana kana 5 kevo izvazvo zvototi gore apa hapana baba apa unoshanda kupi anorarama nekuita mapis job saka ndoda kuti koshinji guru randakanya kuona iroro kuti dei tambogona kuti maybe madzimai timbotaurana navo timbogadzikana navo pasi timbovatsitsa chinhu chinonzi family planning kuti chakakosha sei especially mukurarama kwatiri kuita. And tiri kune dzimwe nzvimbo dzatiri dzinoisi even chero kuZimbabwe chaiko sii kuti ikonomi yacho haisisi yakudhara iyaiya zvacho zvakatiomei ndo pane dambudziko hombe randakanyanya kuona zvangu ipapapa.
Tombotarisa kuti lockdown yeikoko South Africa ivari kuita nemafase munganyatsotitsanangura here kuti ikoko maapa fase ani uyezve zvii zvamuri kuona zvekutarisana nezvizvarwa zveZimbabwe nyanya madzimai pafase iyoyi yamuri.
Okay, iko zvinezvi kusipasira kuno kuti phase 4. Phase 4 zvichireva kuti vakaita is down some of the conditions dzatanga tanga tinadzo phase 5, right? But mutsekudzwa kwamunoita kuti maZimbabwe nzipfera kwandaita mumarestaurants akawanda munowana mini madzimai eZimbabwe. Mumapeace job mukati medzimba dzevarungu kana dzingave dzevanhu vetemera kuno kuti tinoshandwa nechi nemadzimai aya. Saka zvichireva kuti phase 4 apa. Tunisia sasa vhurwa vachiri pa lockdown saka ndoda kuti kuri nemadzimai iroro nekuti vachiriko kudzimba hakuna restaurant iri kuoperator hakuna murodhi madzimai vari kubvumidzwa kumira hakuna munhu akutoboda kuti an outsider wasingaziva pitere yadzimai chaya chimuitwa kana peace job nekuti anenge asingazivi kuti kwaabva uku munhu yakamira sei anayo here covid-19 kana kuti haana Saka ndoda kutiko rine madzimai rekuti paiko zvino zvara chokwadi vari stato. Hapanisa vanokwanisa kuti vaiti.
Mhm. Tombotarisa zvedu mataura imi kuti nyanya iyi ye family planning nezvimwe ndoimwe yamuri kuona kunge ichanetsa post even post COVID nekuti zvinhu zvamaona mukufamba famba umu zviri kutarisana nemadzimai. Mune ramangwana tichiona kuti lockdown isi kutaura kwamuri kuita manhamba imomo muSouth Africa ari kuramba achikwira. Musharamba here muchiita chirongwa ichi kana kuti makamira pasi pari zvino?
Hei, chishuwa chepi tanga chiri chekuti dei tanga chagona chibatsirane kusvikira panoperawo lockdown iyoyo netatiri kungonamata mwene umwe munamato wake zuva neziva kuti dei zvanhu zvachikurumidza kupera mwari vachingowanawo kuti chirwere ichi chidarike kana kuti pawane mushonga unorapa chirwere ichi. But nezvazviri kuita iko zvino izvi kana kuri kuti zvaramba zvakadai kana kuti tadzokera palevel 5 pakutangatanga nekuti manhamba achikukwira kwaari kuita uku then panenge pakatooma handichozivivo kuti vanhu vamwe vete vachararama sei kuno nokuti venyika ino zvizvarwa zvomunyika ino South Africa at least vari sorted nokuti president wavo mari dzavo dzegrand dzavanobhadharirwa mwedzi nemwedzi dzevana dziya nedzemachembere dzakati wedzerwei plus vari kupiwa chikafu varimo mukati medzimba. But kune vari kuve kunze manji ipapo pane dambudziko nokuti haasi musystem haana mapepa ekuno hatozikani vachinji vacho vatori munyika muno illegal. Saka havatokonfidhiwi muzvikafu makuti pazovaya kana kuti pachi peni pakaipa panenge pakatooma ende kuti vai vangu vachibhadhara marent house vaya manji malandlords acho from kupfunza kwandaiita havasi kuda kuzvinzwa zvokuti iwe wakagara pamba kana uri foreign house pinda basa mugere mose pamba kupera kwemwedzi ari kuda mari yake asi muri kumuka muri mose mugere mose hauna pisi job yauri kuita. Saka vakawanda tinachoni vatakatiti wadei vatakabhadharira marenda zvanga vakandikwa zvinhu pasi kuti vakasadzokerosirwa mumba. Saka richaita dambudziko chairo chairo rii chara chikaramba zvakadai tikanzi stage 5 kuti hakuna anenge achakwanisa kufamba kana kubuda hapana anenge achakwanisa kubuda.
Aiwa rambai zvenyu makabata makadaro regai ndimbotora mumwe wangu star wandinayepo pano timbokurukura batai makadaro. Hi star, we're hearing there from my sister there in South Africa. She's actually saying what she sees happening is that because the situation in South Africa is not really getting any better, they may actually revert back to stage 5 where people won't really be able to move. So she's saying, you know, at the moment when she's going out to give food parcels to some of the women that are affected by COVID, she's finding that they have a lot of children, which means they're not really using birth control. So she says post-COVID, her wish is that there will be some organizations that will actually come and speak to the women about, you know, the need for family planning as, you know, people try and get back to how life was before COVID-19. But she says the situation in South Africa right now is very dire, especially for Zimbabweans. Like you mentioned earlier on, there are some Zimbabweans who are saying that they want to be repatriated. But, you know, there have been also some issues about their repatriation with some of them not having the money that was needed. I think they were required to have 600 rands or 500 rands to get on the bus to go back home. But some were worried about their properties. Some were worried about a lot of things. So this is what we're looking at right now, sir.
Yes, quite interesting day. And only hundreds were probably, according to the government, managed to come into the country from South Africa, maybe 300 or so, but they were talking of thousands wanting to come back home. Yebo ke lapho bese sizwa omunye ke umhloni chaye sichasisela lapho ukuthi yena unehlelo eziningi zokunika eza abantu ukudla kwele South Africa njengokubaqoqela impahla ukudla lokunye. Njalo sike saphinda njengoba sike satsho ke ngaphambilini kwalingxoxo lapho esike sezwa khona ebesikhuluma laye umfundisi uSeni Sibanda ukuthi I'm for Bulawayo fighting against COVID-19 labo abathi balenhlelo zabo ezithile. Laphana-ke ubesuqale wasichathisela ukuthi abantu abaningi-ke sebejanqula kathesi sebephuma phandle ingani igcikwanelela lisekho kulokuthi lanxa kuthiwa usungaphuma okwesikhatshana kodwa kumele ube ulokhu uqaphele ngoba liphelanga leli gcikwane abantu bengalithelelana. Njalo nxa ugqoke okokuzivala ubuso imask ungahle uthi hayi angisayikuzithola leli gcikwane lapho kumele ungabe ulokhe usondelela ebantwini futhi ke achiyana lawo ma mask nxa kusisho ingcwethi zempila kahle awafanani akhona ke lawana akuzinga eliphezulu asetshenziswa ngabezibhedlela ayenza ukuthi umuntu engatholileli igcikwane njalo akhona amanye nje awokuvala kodwa engavimbeli umuntu kakhulu kodwa ke sizaqhubeka ke ngengxoxo yethu laye umnumzana Sibanda we-I'm for Bulawayo sizwe ukuthi uthini ngokulwisana laleli gcikwane ungalaleli
kube khona ukuzama ukusebenzelana nokubambisana ekukhankaseni ukwenzela ukuthi abantu bazwisise ingozi yaleli gcikwane ele-COVID-19 ukuthi iyingozi njalo ukuthi abantu bangazivikela kanjani ngakho ku-chance ezizimele zodala amabandla amachechi bebekhankasa kakhulu behambisa njalo ebantwini izinto zokuzivikela amasepa bezama ukuthi kube lamanzi njalo sibonde nayo uhulumente bezama ukusebenza ukuthi kufunda isibhedlela lokhu kodwa khona lokhu kusilela ngoba sikhuluma kanje asikabi layo yonke into edingakalayo ngakho lokhu kudingakala ukuthi abantu basebenze nzima ibonakale siba khona imbheda ekusileni ibe khona eminye imbheda emnenjalo esolukhozi kube khona imishini edingakalayo konke lokhu kumele kube khona ukuze sithi naye sowusetshenziwe njalo into eyingozi ukuthi khathesi sesikhathini somqalo sinazo ukuthi singena kulesi sikhathi somqalo kulabantu abaningi ixhuku eliqala kanje elizabuya livelele egoli eBotswana siza phakathi kwabantu ngakho umsebenzi wethu nawubona kwamkhono uqashisa kumele sinanzelele ukuthi lokhu kukhankasa asikakwenziwa kwani sikhonxa abantu begijima besiyadinga impuphu bekhohlwa ngayo yonke khathesi sikhuluma ngezimoto ezizalayitha abantu nxa abantu benqondo zabo zingaguqukanga bakucabanga ukuthi kuyingozi njalo kumele behlale khathana singaze sivule konke lokhu sizabuyela njalo ekuqaliseni ngoba leli gcikwane lokhu likhona phakathi alikapheli.
Yes, there, Mark, we heard, we're hearing from the I'm for Bulawayo official who's saying that his organization and his church member, so the churches have also been providing soap to hospitals and those who need them. And the team of this organization comprises of doctors, you know, and other scientists and people from almost all walks of life, the stakeholders, so that they assist the communities with the different aspects. Here he's saying they still need more beds at Ekusileni and Thorngrove hospitals, which also are looking at these coronavirus cases because we saw that there is hardly adequate equipment there and staff to use. So there's, and he's also alluded to the Zimbabweans who will be coming from South Africa and Botswana, saying they are, the work is proactive, we just started, not ending. So that maybe instead of rejoicing that the number of coronavirus cases is at 34 and kind of stagnant for 1 week, people shouldn't just relax. There is a lot that needs to be done because those numbers can just shoot up again.
Yes, just like what we're hearing there from our sister there in South Africa. Thank you, Star. Let's now take a look at one very innovative man in Chinoy. He made his own scarf, and his scarf includes a hat which covers his head and a duku or something that covers his whole face. So he's explaining here what's happening.
No, no, I'm not going to cover COVID. I'm 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 going to cover COVID. Sekarang fano kafe, aku di kita ni tu film, aku ada tu film ni, aku ada. Aku nak wana mbak ramah.
We're hearing there from a very innovative a person who's talking about COVID-19, saying that he actually made his mask so that he doesn't breathe with other people. But I'm going to bring back Sismeli, and then I'd also asked Dan Moyo to come onto the show, and he's told me that he's able to come on. So I'm going to bring Sismeli onto the show to just give her last words. Sismeli,
Ya, sasimave.
Ehe, moti sana nguroo nenya ye page renyu kuti makatanga sei uye kuti tichienda mberi zvizva muri kutarisa kunge muchiita kuti tichipe sedu nhaurwa yedu.
Okay, page renyu takangori tango kushireva kunge tangoona kuti okay, tine vanhu vakawanda vari kugara kunze kwenyika kuonana America, UK, Australia kuti vasina kana hama dzinenge dziriko. Vari kuita komita masuicide, vane mastress, vane zvinhu zvakawanda vasina vekuti vanotaura naye. So tichitarisawo tine a very great somebody wandinofollowa nekufarira chaizvo anonzi Antitilda Pastor FM. Nekuona Antitilda vachifamba kuZimbabwe vachienda kumajeri vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vachiendesa nyaya dzavo kuna Tetilda Tetilda vachizama nepavanogona napo kuti vabate nyaya dzacho. Takangonyatsofungwa kuti alright, isusu tiri kunona diaspora kuno kunze kwenyika kota iyi kuti timhuchangewo chirongwa chakafana nesystemely diaries ili online reality talk show kuti vanhu vanenge vane matambudziko avo avatitsvaga help then tinokonekana tosangana chose atinotipaya mazuva anaya aya atiri kuti malive ayaya then ane dambudziko rake ofona vanhu vakateerera achitaura nyaya yake and then vanhu vokwanisa kumubatsirawo vachimboma zano ipapo. So be it a marital problem, be it ingave dambudziko rekuti maybe we are going through a divorce and what not. So tibva ndangotsvika ndichange kutsvagawo chi tivhure chirongwa chakafana ichocho vanhu vasununguke vakwanise kutaura nyaya dzavo vasaita bottle up things because sesu vanhu vechikadzi we are easy bottle up zvinhu zvokuti tinosvika pakuita mastress nenyaya yekuchengetedza zvinhu no matangiro atakaita pejinonsimeli dhari.
Saka vanenge vachida kukufollowai kana kukuwanikwa muchibatsirana pamabasa amuri kuita vanokuwanai kupi?
Okay, namba dzangu inini dzinoti 0027 64 895 4837 kana kuti 0027 73 742 4987 vanokwanisa kundibata zvavo pa WhatsApp and then totaura ipapo. Kana paFacebook page rakanzi Sisimeli Diary vanokwanisa kungoenda kunolaika kana kunofollowa page tosangana ipapo.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Saka mazuva ari kuteera izvi pandezvipi zvimwe zvamuri kutarisira kuita satakusei kuti muende?
Mazuva ari kuteverawo aya zvanga zvanyanya kutigonera zvakanaka naka ndaandiri kumbotsvaga mudzimai wekuZimbabwe anove anoshanda muDepartment of Health kuti ambotikwanisawo kuti tidzokere kunzvimbo iyo yandakaenda ambonotaura nemadzimai ava nenyaya yekungobereka mwana gore negore achimbovadzisawo uye zvakare nekutovadzisa nezvecovid yacho iyoyi nokuti ikanzi yabata handikunyeperei kunzvimbo dzakafana nekuya handikunyeperei panotsvairika munhu sekutsvairikisa munhu kwere zvokutamba nokuti dzimba dzavo dzakabatana zvokuti wari chikatongopfuta moto area yose inopfuta panogona kutoyokupfuta moto dzimba dzinogara vanhu kana 500 pazipo imwe chete ende hapana zvavanokwanisa kuita nokuti hakuna kana mvura hakuna kana chii.
Inzvimbo dzipi dzamanga muri kunyanya kutarisana nadzo?
Kuno kurasenze kunoku ndakaenda kunzvimbo imwe inonzi izo izo.
Ehe.
So kuizo izo kumachisha kunoisha kwakaita ndezvekuti vanhu vanotobhadhara marentals akachipa little as 100 rand. So unongosvika wotongoisirwa chipa chako chemumavhenge wotogara imomo handitimaona. Saka payadi 1 unogona kuwana paine dzimba dzemavhenge dzinosvika kana 25 kana 17 kana 15 zvichidipenda nekuti yadi yacho yakakura sei. Asi mvura hapana inenge vanenge vachitofamba nemigomo kana nezvigubhu kana kuti kilomita kana kilomita indastra 2 kilomita kuenda kunoforera kune chimeteti yemvura kuti vakwanise kudii kuti vatore mvura vadzokena dzokudzimba. Zvakare kune marudzi akasiyanesiyanei vekumozambiki vekulisutu vemusouth africa chevo vavaya vamwe vasina pekugara nevekwedu kuZimbabwe saka crime yakatowadisa ikoko zvokuti handizivi kuti hangu vanogara sei handizinyanye kuziva hangu asi ndinenge ndine mazuva achoteverayo handine nge ndakabata vari kuda kumbochipawo interview nezvemararamiro eikoko kunzvimbo dzakafanana naidzodzo kutiya tunzvimbosati vari kurarama sei kukutyiwa kuno vanogara sei.
Ko panyaya yevamwe vari kuda kuzokera kumba pane vamwe vamambotaura navo here vari kuti chii?
Takatotaura nyaya yekudzokera kumba vari kuti kumba zvakafanana kuti koma kwoenda kumba ora isi for instance kanzi kwaiswa pass ne government rasichizo kirai kumba saka varongo chemere kuti kumba kwacho takatiza situation yakafanana neyoyi todzokera zvekumba kwacho zvichonoitei tonotangira papi nokuti mvura kumba kwacho zvehakuna magesi kumba kwacho zvehakuna saka zvakangofanana nekwatiri kuno kuno kutori nani pakuti kana kusina zvecovid izvi tikana zvimirira muroti ndinowana 50 rand yangu ndotsokadodi ndotenga chingwa ndotya zvinoku Zimbabwe dziyani unokupa $5 yekuti wandishandira miyadhi mangu saka kuno kutori nani
aiwa tinotenda chaizvo sisimeli muve nezuva rakanaka uyezve musanete nemabasa amuri kubata
aiwa ndinotenda sisimeli thank you very much for your platform
thank you star if you can thank you if you can come back up we're still waiting for your guest star your guest is not yet here but you can go ahead I was speaking there I've just dropped my guest she's just talking about the situation in South Africa saying you know some of the places that she visited she did ask especially the women living there whether they would be willing to be repatriated back to Zimbabwe and they were saying not at the moment because at least in South Africa if you go and look for a peace job, you can get 50 rand to feed the family. In Zimbabwe, it's different. So that's what you're saying. But I'm still trying to get your guests. They are not appearing here. And also, we may be lucky. Dan Moyo just sent me a WhatsApp message that he might be able to join us. So go ahead.
Yebo ke lapho besizwa omunye ke welokhe qhubekela phambili esichasisela ngenhlelo abazenzayo ke lapho ukulwisana legcikwane le-coronavirus khona le kwele-South Africa phela leli ligcikwane eselihlasele umhlaba wonke jikelele sikhulumi ngele-South Africa kuphela sikhulumi ngele-Zimbabwe kuphela kwamanye amazwe-ke limemetheke kakhulu njalo amanani abantu asebelalo aye aphezulu kakhulu kulele-Zimbabwe kodwa sikhumbuleni phela ukuthi ele-Zimbabwe lile nani labantu elingalikhulu kangako esingathi population unazelela ukuthi phela abantu inani labo alidluli kakhulu ama 12 million likhona pho nje phezudlwana kumbe phansi kulala lapho abanye besiya ke emazweni kodwa emazweni anjengabemelika lapho esilezigidi lezigidi zabantu abalaleli igciwane esingathi thina you 1,231,943 siyananzela ukuthi le nani labantu liyabe livele liphezulu ngoba sikhuluma ngabantu abayi 300 million i-population kodwa iZimbabwe sikhuluma nje ngencosana yezigidi okungabangela ukuthi yikho amanani la engalinganisi lokhu-ke akutho ukuthi abantu sebengachelesa-ke bethi hhayi eZimbabwe alisihlaselanga leli gcikwane njengalokhu yanokwazisakala kukhulunywa ngomnye umhlonitshwa ukuthi lihlaselele emelika kuphela liyajezisa ngoba lethulela ile Zimbabwe izijeziso zemnotho ama-sanctions hhayi igcikwane leli likhanya lingasabalala ingqibu ngaphi njengoba sibona kwele-South Africa lapho kukhanya liyasabalala ngempela lakho kulabantu abaningi kakhulu ngale i-population njalo siyabona ukuthi nemhlabeni jikelele abalitholayo esingathi ngama-new cases lawa lokho esanda kukanti labo abavele belalo abaningi bafakwe kulokho okuthiwa ama-self-isolation abanye sebesezibhedlela njalo ezinye izizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe njengakuboBrithani laso siyazibona njalo zishona ngenxa yaleli gcikwane ikakhulu labo abasebenza ezibhedlela iy'nhlelo zempilakahle kodwa hhayi-ke sizaqhubeka-ke silethulela lolu daba
aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichitaura isu panyaya yechirwere checoronavirus asi tangatamboti tichaita zvakare zvenyaya yepolitics takaona mazuva maviri apfuura takaona bato remdc inotungamirwa nava Nelson Chamisa vamwe vadare vavo vanokwana ivo vana vachinzivo vadzingwa muparamende namaito kozani kupe vebato remdc saka regai timbonzwa zvakaitika kuna amai Lillian Teamviews apo vakaudzwa ivo kuti vasawanikwe ivo vachidzoka kuparamende
tapinda muparamendi umu ndikangoona ndakutaurirwa kuti kwai hanzi madhamu vakagara pasi then vachibva vangoanaunsa zvanzi hanzi senator Lillian Teamviews please to be a member of MDCT So, and then they said, I don't know, the SGO ended written something, they were null and void because it was defying, I don't know, the Supreme Court judgment, something like that. So, not a sham sticker, because I got in a Musaruza to MDC Alliance and now pin under the MDCT. So, I got a sham sticker, but I am not shocked. The regime will do whatever they want. It looks like they want a one party state and they'll get it. Yeah, so.
I was appalled to Senator Tim Vios, the battle re MDC Alliance vachitaura wo zvakange zvaitika kwavari vachitaura iwo kuti semaonero avo vakange vasina kunyanya kukatyamadzwa nezvakange zvaitika. Asi regai tinzwe zvakare kubva kunava Charlton Wende, mumwe weavo vakawanikwa zvakare vachimiswa basa rekuti vange vari mudare muparamende. Izvi zviri kuitika panguva iro pasi rose riri kurwisa chirwere ichochi checovid-19 pari zvino.
Mutungamiriri wedu vaadvocate Chamisa, sezvo muno zvavanga vasimo muparliament nezvabuda muparliament. Then after that vachazoconsultawo maleaders asipo venational standing committee. And tinotarisira kuti zuva ranhasi tichazoburitsa statement yepasi.
Hatikati zvinhu zvakukatyamadza here izvi, takatarisa zvinhu zvachiitika kubva pakaisiwa judgment.
Ngatichimirirai statement yapuresidendi nepati tichauya.
Ndimi chete 3 muri kumanga muri kumdct. Pataura vanhu 3 ka, saka ndimi chete vanga vari kupati yacho iri kunzi mdct yacho.
That party, we don't know that party. We participated under MDC Alliance. That is the party that sponsored us in Parliament. And I'm shocked that some people are now giving us a party that did not participate. If you go to Kwazana today, people know the party that campaigned, people that they voted for. And for the record, MDC party that was announced today was also participating against MDC Alliance, and they didn't succeed. But we are equally shocked, but let's wait for the statement that will.
Star, we're seeing there what was going on earlier on this week. And also we saw today that the MDC Alliance actually did have a press conference where we saw a lot happening. We saw yesterday they actually said they're going to pull all their MPs from appearing in Parliament. And today, Job Sikala of the MDC Alliance also gave a press conference detailing what they've agreed, that they're going to go to the standing committee and come back with some news. But we had promised people that we were going to give them politics, so I just thought I'd pull in what we saw happening earlier on this week. And then most of the developments, they can hear them on Studio 7. Over to you, Star.
Yebo ke, ngiyabonga lapha ke sesingena ke kweze nezomba ngazwe silandzelele ukuthi ibandla leMDC ngokulwisana okuphakathi kwaleli bandla njengoba umthetho wendaba weHigh Court wanquma ukuthi uMnumzana Chamisa kakhethwanga okusemthethweni, kakhethwanga ngokusemthethweni. Ngakho ke siyananzelela ukuthi lapha kube lengxaki-ke lapha ngoba sabanye sebebiziwe ephalamende, simzwile isikhulumeli sephalamende uMnumzana Jacob Mdende ebatshela ukuthi hhayi abasafunakali lapho abe-MDC ngoba onguye kumele akhokhele okoqobo nge-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Ngakho-ke labo abanye kumele badedele eceleni. Ngakho-ke yilo-ke udaba esesiluphatha-ke namhlanje laphana lizwile-ke ezinye iziphathamandla zebandla le-MDC zikhuluma-ke lazo zisithi hhayi lokho okwenzakaleyo kuliphutha. Bona-ke bagcizelela ukuthi hhayi mhlawumbe lokhu-ke kwenziwe kukhulunywa nje kwenziwa libandla lezanu-P F athi ele-MDC. Udaba lolu-ke lona silubambe kabanzi kuwonalo umsakazo izolo. Ngakho-ke omunye wethu lapha e-Studio 7 uxoxile-ke lomnumzana Weshmencube, umnumzana Weshmencube la wachasisa ukuthi uthini ngalolu daba. Nithemba nje singalalela amazwi akhe sizwe ukuthi uvesithini singakangena kwabanye abahlonitshwa bethu.
Amalunga akhutshwe ephalamente kawakhutshwanga ukhuphe abomonzora labonkomishi akhutshwe izano. Izano ilandela okungaphandle komthetho. Singaziyengi lapha ukuthi we are dealing with okhuphe. Sinanzelele ukuthi le project yezano. Izano isizenza yona ukuthi ingenele ikontrole ama MP awo njengezano. Ikontrole ama MP MDC Alliance. Kusobala ke ukuthi bacunulwa iwala wethu ukuthi sirecognize ukuthi uNangagwa wakhethwa okusemthethweni. Akunani ke ama-organs MDC azahlala phansi standing committee national executive i-national council icungululeke ukuthi kwenziweni.
Yebo ke lapho sizwile umnumzana Weshman Ncube ke ekhuluma. Njoba ke singathathi uhlangothi asizweni ke umnumzana Khalikhani Phugeni yena ke we-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe naye xoxa ke kuwona lo umsakazo we-Studio 7 ngelabo inyathelo.
Nasisebenzisana nezano thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yi-Supreme Court onguye owasihambisa e-Supreme Court. I-Supreme Court yafika yasi-exonerator ngesilungu yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukhonfyuza abantu. I-alliance ayiso-political party, i-alliance ngamaqembu angu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT yibo abantu esibarekhodileyo thina. Sisazobarekhoda vela abalokhu njengoba abayelokhu bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarekhoda vele ngoba umthetho kutsho kanjalo. Asento esiyenza yensitha le yinto esayikhulumayo asemuva namanje.
Right. There, Marv, we heard from the MDC Alliance official, Weshman Ncube, was saying there's the hand of ZANU-PF in all this because his party has refused to recognize President Mnangagwa as the elected leader of the country. And but Khalikhani Phugeni of the MDC, led by Thokozani Khuphe, says, no, this has nothing to do with ZANU-PF. They have the mandate from the High Court ruling, which has ruled that they are the legitimate MDC, and that gives them the power to recall the parliamentarians. So there's this back and forth, and a lot of incidents have happened. But the MDC, now that the ball is in their court, they say they will sit and decide what to do, although they've already said they are recalling their members from parliament.
Obviously. And we also saw the ZANU-PF also weighing in after yesterday's Politburo meeting. Mr. Obet Mpofu of the ZANU-PF came out and said that their hands were clean. They had nothing to do with what's going on within the MDC party. So it's interesting to see that during this COVID time, you know, we are seeing politics playing right in front of us. And for those that are with us right now, you will be having the full story on Studio 7. So you can watch it because we have interviews from all the three parties which you can listen to and follow what's going on regarding the situation of politics in the country.
Yebo ke siyabonga lonke elisixhasileyo lelisilaleleyo lelizasilalela kulolu hlelo njengoba nanku ke sisakazwa sisezindlini zethu hayi kuma-studios ethu njengenjayelo nakho abanye ke lizaluzwa solukumsakazo ke we-radio kodwa thina sabe sesiphumile lapha ebulenjini ku-live streaming. Njalo siyathaba ukuthi belilathi sicubungula lolu daba le-coronavirus kanye lokwenzakala ebandleni le-MDC. Olivalelisayo ke yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha ke e-Washington DC.
Aiwa, tuna kukutenda imese ini njini marvelous mklanganya huye. Ndiri mo Washington, thank you very much and would like to just thank all our guests who came onto our program and those that were following with us. We are actually broadcasting from home, as you know, and this is a pre-recorded program. But thank you so much. Let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei as well as Live Talk. I'm Marvelous Mklanganya huye in Washington.